Gwaro rakaendeswa nezuro riya ratinoti executive summary rinova gwaro pfupi asi gwaro rizere riri kuenda mangwana nekuti rinenge ragwaro rinenge rine tunhu twese tunodiwa anonzi maannexes nezvimwe zvakadaro uyezve rinenge radhindwa nevegovernment printers.
Asi muri kutarisirawo kuti richaendeswa kune veruzhinji riini?
Izvo zvinenge zvaakumutungamiriri wenyika vaidhin Nangagwa ndivo vakaumba chikwata ichi kuti chitsvagurudze zvakanangana nezvakaitika musi wa1 August 2018 tichangobuda musarudzo takamirira zvakabuda musarudzo pakapedzisira pafa vanhu vanokwana vatanhatu. Saka basa rekomishini nderekungotsvagurudza asi zvokuzobudisa gwaro ndezva president venyika yeZimbabwe vakada kubudisa mangwana pavanoripiwa zviri kwavari.
Asi kana vamwe vari kuti munenge makurumidza kubudisa gwaro iri nekuti manga muchangopedza kunzwa pfungwa dzevanhu nekudaro vanga vachiti pamwe paimbodawo nguva yekunyatsodorongodza zvakataurwa zvacho.
Vanodaroka vakangofanana nevaya vekuti kana une zamanishini ye1 hour ukaipedza ne45 minutes wobuda nedistinction chinenge chakaipa chii? Saka mashandiro anga achiita komishini ndeyekuti payanga ichiri kuteerera vanhu vakasiyana siyana yanga ichinyorewo gwaro racho. Saka kubva pazuva rekutanga vanga vava kutoziva kuti tinenge tichishandisa nzira dzakadai dzekunyora tichiisa nongo wacho wakasiyana siyana sekufanira kwaakufanira kuiswa, kwete kuti tizive kuti pakupedzisira tapedza kubvunzisa vanhu tochitanga kunyora gwaro. Uyezve vanhu ava vanga vachigara muno muZimbabwe nguva yavo yese kubva pavakauya muna September. Saka vanga vachishanda muswere wese yezuva. Uyezve vapedza kuteerera kuvanhu vanga vachishanda kutosvika ramangwana racho kuitira kuti vakurumidze kupedza gwaro iroro pachine nguva, kuti kana zviripo zviripo zvonge zvichigadziriswa. Asi handione kuti zvinganzi izvo vanyanya kukurumidza takutopinda muna December kunongo kwangosara mazuva gumi chete nematanhatu kuti nguva yavo isvike. Saka handione kuti zvinganzi izvo vanyanya kukurumidza kupedza.
Vamwe vanga vachichema chema nenyaya yekuti hamuna kupawo vaElliot Peake mukana wekuti vataure zvavaida kutaura kukomishini.
Vanhu vazhinji vanga vakamirirawo vanhu vakasiyana siyana vasinganyatsonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika. Vapiki vavo vakauya zuva ravakauya kwangu nevanhu vakawanda vaipa umboo hwavo. Uyezve vekomishini vaichomboedza kuti pfupikisai zvamuri kupa izvi asiwo veruzhinji ndivo vairamba. Saka kwakazodzamara kwadoka vakatarisirwa kuti vanouya remangwana racho, asi remangwana racho havana kuuya ndo pakazonzwisisa kuti vakanga vapambwa, ndo zvakaita kuti vasauye kwete kuti vanga varambidzwa.
Vamwewo ndo vari kuchema chema kuti sei kusina kukokwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
VaMnangagwa ndivo vakasarudza komishini iyoyi kuti iite basa, uyezve komishini mukushanda kwayo haina kuona zvakakodzera kuti ivashedze nekuti yanga ine umboo hwayaifungidzira kuti inogona kuushandisa kuti ibude negwaro iroro.